vachitaura pamusangano wekudzidzisana nepazi yehurumende pamwe chete nevatapi venhau nezvechikamu chinovaka muviri vanoona nezvekufambisa kwemabasa munyaya dzezvekutya kune utano mubazi rezveutano vadhekita Chagwenya vati vanhu vazhinji vari kudya zvikafu zvisina zvinhu zvinodiwa mukuvaka muviri. Vachagwenya vanoti kushayika kwezvinovaka muviri kunokonzera kuti vanhu vabatwe nezvirwere zvinokonzerwa nekushayikwa kwezvinovaka muviri. Vachagwenya vakurudzira kuti vanhu vadye zvikafu zvakaita sehupfu, mafuta ekubikisa, munyu negorosi zvakapamhidzirwa zvikwanisiro izvi kana kuti ma-fortified foods.
Hongu, kana tichitaura neyekuvandudza kwechikafu kana kuti muchirungu yatiri kuti kufortifywa on fortified foods, tiri kukurudzira vanhu kuti pane zvikafu zvishanu zvatinovandudza nezvikwanisiro zvakasiyana siyana kana kuti zvatinowedzeredza mavitamins nemaminerals akasiyana siyana. Zvatinokurudzira kuti kana vanhu vachinge vapinda muzvitoro ndo zvikafu zvavanofanira kutenga. Tinotarisa sekuti vanhu kana vachitenga shuga ngavatenge shuga yakawedzeredzwa vitamin A inenge yakanzi fortified with vitamin A, kana ari mafuta ekubikisa cooking oil inenge yakafortifywa kana kuti yakawedzeredzwa vitamin A nevitamin D. Hupfu zvekare tinokurudzira kuti vatenge hupfu hunenge hwakatonzi fortified kana kuti hwakawedzeredzwa mavitamins nemaminerals akafanana nairon nanazinc.
Vati hurumende yakabvumidza makambani anogadzira zvikafu zvakaita seupfu, mafuta ekubikisa pamwe nezvimwiwa kuti zviuchikwe kuitira kuti vanhu vawane utano hwakakwana munyika. Vachagwenya vakurudzira madzimai pamwe nevana vadiki kuti vange vachikoshesa kuwana chikafu chakauchikwa, sezvo kazhinji kacho vari ivo vanonyanya kusangana nedambudziko rekushomeswa kwezvikwanisiro izvi mumiviri yavo, izvo zvinozoita kuti vabatwe nezvirwere zvakasiyana siyana.
Takanyanangana nevana nemadzimai, tinoona kuti chikafu chiri kudyiwa nevana vakawanda kana kuti nemadzimai edu kakawanda kacho chinenge chisiri balanced kana kuti hapana diversity yakanyanya. Tingori nevana 4% chete kana kuti pazana roga roga, pazana revana ratinoona 4 vacho kana kuti vana ndo vega vanenge vachiwana kudya kwatinotarisira kunge vachiwana. Saka tinozoona kuti kana diversity yavo kana yakanyanyoderera sekudaro, zvinoreva kuti manutrients akafanana neanana iron, mavitamins akafanana nana vitamin A anenge akaderera kana kuti anenge ari mashoma mumuviri mavo.
Vachitaurawo pamusangano mumwe chete uyu vanoona nezvekufambisa kwemabasa mukugadzirwa kwembeu kukambani yeHarvest Plus, vasibarashe mudani vati kumaruwa kune vasingakwanisi kutenga zvikafu zvakauchikwa nezvinovaka muviri, nokudaro vanhu ava vanofanira kutenga mbeu dzakauchikwa nechekare. Vati mbeu idzi dzikarimwa dzinobudisa chikafu chinovaka muviri yevagari vekumaruwa.
SeHarvest Plus tiri kushanda pachirongwa chinoi chebiofortification. Biofortification kurimwa kwembeu kana kuti kuuchikwa kwembeu tichiwedzera zvikafu zvinodiwa nemiviri. Semuenzaniso tine mbeu dzinonzi the orange maize. Mbeu iyi yakawedzerwa chikafu chevitamin A chinowa ndicho chinodiwa nemwiri zvakanyanya kuti zvidzivirire zvirwere, kuti maziso edu aonewo zvakanaka, kuti patinodokwa paya meso edu anga achiona mudima kuti tikazoita inoitwa night blindness. Iya nembeu zvakare yebeans inodzinwa 45 beans yakawandudzwa muchikafu cheiron nezinc, tozva zvakanyanyisa kuti iron nezinc zvinodiwa kuti ropa redu rirambe richiwedzerwa mumuviri. Saka varimi vemumaruva kuti varime mbeu idzi nekuti zvakavachipira ende zvinovanakira kuti vanorima mbeu dzavanorima vachidya ivo.
Vati varimi vanofanira kukoshesa kutenga mbeu yechibage, nyemba, mbatatisi nedzimwe dzakasiyana siyana kukambani yavo sezvo ine mbeu yakauchikwa kare. Vanoona nezvekufambisa kwemashoko mumusangano World Food Programme muZimbabwe vatatenda macheka vati vatori venhau vanofanira kuburitsa nhau dzinobata kukosha kwekudya chikafu chinozvinovaka muviri. Bazi rezveutano rinoti vanhu vazhinji munyika varikudya zvikafu zvisina zvinovaka utano nenyaya yeurombo, izvo zvinokonzera kuti vabatwe nezvirwere votadza kurarama kwenguva yakareba. Ndakamirira Studio 7 Masvingo, ndini Gandri Maramba.